Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 30, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Yekumbindo mushina yacho itominotonzi nemakore anotodarika gumi isingashande. Yekuparire nyatwa ndo iri kunzi yawa yakuda kusvika mwedzi isingashande. Asi kufa kwemushina yayo tingati zvinhu zvatanga nhasi, zvinogara zvichiitika.
Michina yokurapa chirwere chegomarara kuzvipatara zveparirenyatwa nemupilo inonzi haisi kushanda.
Ina handifungi kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira hwaro hwemitengo, asi inofanira kugadzira hwaro hwekuti mabhizinesi ange achikwanisa kushanda zvakanaka, vachikwanisa kutengesa zvinhu zvavo vakasununguka vasingatyire zvinozoiswa mutengo nehurumende.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti urongwa huchangoziviswa negurukota rezvemari pamusoro penyaya yemitengo yezvinhu hunokanganisa mafambiro enyaya dzezveupfumi. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Michina yokurapa chirwere chegomarara kuzvipatara zveparirenyatwa nemupilo inonzi haisi kushanda zvapakuti kupiswa kwevanhu kana kuti radiotherapy kumbomiswa paparirenyatwa. Parirenyatwa ine michina mitatu uye mupilo ine michina miviri. Mari iri kudiwa kugadzirisa michina iyi inonzi nebazi rezveutano inosvika mamiriyoni maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande.
Tinoona kuti nyaya yemishina iyi nyaya yava nenguva ichingoitika muzvipatara zvemuZimbabwe. Semazira atinoita kupiswa kwegomarara kana kuti yatinoti radiotherapy zvinoitwa kuzvipatara zviri muZimbabwe zvehurumende, zvinova Parirenyatwa Hospital neMbilo Hospital. Yekumbilo mushina yacho itominotonzi nemakore anotodarika gumi isingashande. Yekuparirenyatwa ndo iri kunzi yawa yakuda kusvika mwedzi isingashande. Asi kufa kwemushina yayo tingati zvinhu zvatanga nhasi, zvinogara zvichiitika. Ende tagara tichinyunyuta sesangano rana chiremba vanovekodzero dzevanhu tichiti hurumende ngaiise ngaigadzirise nyaya yemushina iyi, uye mushina iyi tinotoda kuti iwedzerwe iende kune zvimwe zvipatarawo, kuna Masvingo, Manicaland, maprovinces eZimbabwe anofanira kunge aine mushina inopisa gomarara. Saka tinoti tinoona kuti varwere vari kushungurudzika zvikuru, vari kupedzisira vava kuita gomarara rekenza yayo iri kupedzisira yava kukura, kana yange yambenge yakutidzikirei, ino macells ayakuwanda zvekare yatinoti repopulation yemacancer cells. Saka hatisi kufara nezviri kuitika muzvipatara zvehurumende. Iri tinoona kuti pane act of negligence iri kuitwa nemaauthorities, nekuti zvinhu zvatinoona kuti kana hurumende yakazvipira hazvisi zvinhu zvinonyanyodhura kana tichitarisa mari nenyika kuti tigadzirise mishina yekenza.
Saka apa muri kuti kana munhu anga achipiswa icho chirwere chegomarara ichi akazotora nguva asina kupiswa zvakare, zvinenge zvaakureva kuti chinenge chokomba zvakare mumwiri?
Chinokwanisa kudaro. Maspecialist vekenza vanoti inonzi repopulation of cancer cells. Maseus egomarara aya kana achinge ambenge akudzikira anotanga kuungana zvekare, otanga kuwanda zvekare, nenyaya yekuti haichapiswi. Saka rimwe dambudziko rinozoitika nderekuti panozotanga kushanda mushina vava kufanira kutariswa zvekare kuti kenza yaya yava pastage ipi, Saka zvinoda kuti munhu akuenda kuno stage kwa zvekare iye achimbenga aka stage kwa zvekare kumashure. So zvakureva kuti ma patients vanoramba vachitenderera in a vicious cycle. Nenyaya yekusarongeka kana kusashanda zvakanaka kwemishina iyi.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande vari parunare kuSweden. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti uronga hwakaziviswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mukupera kwesvondo pamusoro penyaya yemitengo yezvinhu hunokanganisa mafambiro enyaya dzezveupfumi. Vamasimba kuchera vanoti zviri kurongwa nehurumende izvi hazvina kusiyana nekudzika mitengo yezvinhu, izvo zvinozokonzera kushayikwa kwezvinhu zvinhu zvizhinji muzvitoro. Vancube vakazivisa kuti hurumende yavo iri kuronga matanho achadziviswa vezvitoro kukwidza mitengo zvisina tsarukano. Izvi zvinotevera kuita chimurambamhuru kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu zuva nezuva. Asi vazhinji vanoti chakatanga ndochakatanga, sezvo danho rokutura mitengo mumashure umo rakambokonzeresa matambudziko akawanda chose. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakuchera.
Zvinofanira kurovesa vanhu nehana nekuti ndoo mviro mviro dzemaprice control. Nokuti kana vaakuti pricing model kungotsanangura kuti vari kuda kupa vanhu gwara rekuti mitengo inofanira kutangira papi ichisvika papi. Ina handifungi kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira hwaro mitengo, asi inofanira kugadzira hwaro hwekuti mabhizinesi ange achikwanisa kushanda zvakanaka, vachikwanisa kutengesa zvinhu zvavo vakasununguka vasingatyire zvinozoiswa mutengo nehurumende.
Asika vanhu vari kuchema vachitarisa kuhurumende vakuchera kuti ivabatsire panyaya dzemitengo iri kunzi yakutizai, zvii zvingatarisirwa kubva kuhurumende kana vanhu vachema kwairi?
Chakatsveyama inyaya yekushayikwa kwemari yekunze kwanyika yatingati maUS dollar munyika. Chakatsveyama inyaya yekuti mabhizinesi ari kutenga mari yekunze kwenyika nemari dzinodhura pamusika mutema vachizoedza kuti vachitenga zvinhu nekutengesera vanhu. Saka hurumende inofanira kuivhura mikana yekuti mari dzekunze kwenyika dzinge dzichiwanikwa dzakati chipei kumabhizinesi kuti vasakwidze mutengo. Asi chakakosha chinofanira kunge chichiitwa nehurumende kubatsira vanhu vemabhizinesi kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo pasina kutyira kutarisa kuti hurumende yakatitarisa panapa ichatishungurudza.
Tinonzwawo kuti iyo hurumende iri kuti ichabatsirawo makambani nemari kuitira kuti anga achikwanisa kugadzira zvigadzirwa zvakawanda zvinozoita kuti mitengo yazvo inge ichidzika kana zvakuwanikwa mune veruzhinji. Idanho rakanaka here iroro rekuti hurumende inge ichipa makambani mari?
Idanho rakanaka, asi haasi ese makambani anozopesera achiwana cheuviri kubva pazvirongwa zvakadai, uye zvirongwa zvakadai zvirongwa zvinenge zvichitaurwa nezvazvo zvisingakwanisi kuti zvinge zvichitanga kuitika chiripo ripotyo, asi vanhu vanenge vachichema. Saka ringava danho rakanaka zvaro, but dai ranga rakwanisa kuti riitike chiripo ripotyo, dambudziko guru rine vanhu ndekuti kuri kukwira mutengo kune rimwe divi, mari dzavo dzavari kutambira kana kuti mari dzemihoro hadzisi kukwira. Ndo pane dambudziko ipapo kuti mari dziri kuwanikwa nevanhu mumamiriro akaita upfumi hwenyika hadzisi kuenderana nemashandisiro avanofanira kunge vachidziita.
Imiwo senyanzvi mune zveupfumi, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwewo nevemabhizimusi nevanotenga pamwe chetewo nehurumende kuti zvinhu zvigadzikane?
Panoda nhaurirano pakati pemabhizimusi nevanotenga nehurumende. Nhaurirano dzine chokwadi mukati. Iri hurumende tinotarisira kuti inge ichivhura mikana kuti vanhu vange vachikwanisa kuita mabhizinesi avo zvakanaka. Vari vemabhizinesi tinotarisira kuti vasadawo kukara kwekuti vanoda kuita profiti yese nezuva rimwe. Kumwe kukwidzwa kwemutengo hakusi kwekuti kushayikwa kweforeign currency. Kukara kunenge kuchiitwawo nemabhizinesi munomu. Saka ikoko kukara ikoko kunoisawo vatengi parumananzombe, uye kuti kana isusowo tiri vatengi ngatisabvuma kuti pese pese tinotenga vatsvake dzimwe nzira dzekuratidzwa vemabhizinesi avo kuti nesuwo zvinhu zvinodhura, zvinhu nemitengo iyi yakakura kudarika mari dzatinowana hatikwanisi kuzvitenga.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reHerald mune nyaya pamusoro pekusviba kwakaita mvura yemudhamu reChivero uye kuipa kwemishonga inoshandiswa nekanzuro yeHarare mukuedza kuchenesa mvura iyi. MuHerald mekare mune nyaya yegwaro renhaka kana kuti will rabudiswa nemagweta aDr. Oliver Mtukudzi avo vakashaya mwedzi mina yapfuura. Mugwaro iri Dr. Mtukudzi vanonzi vakasiyira mudzimai wavo Daisy Mtukudzi upfumi nezvinhu zvavo zvese. MuNewsday mune nyaya pamusoro pevakamborwa hondo yerusununguko vachiti vakagadzirira kurwisana kana kuuraya vanhu vanotorera chirikadzi nenherera dzevakamborwira hondo yerusununguko mapurazi avo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwazivai, kwazivai vashamarari vose veStudio 7 nevose vateereri, ndinokutendai nechirongwa chamunotipa paStudio 7. Munotipa nhau dzakanaka, dziri nhau dzechokwadi, ngazvikudzwe naizvozvo. Ini ndinoitwa Matthew Nakaiso, ndiri muno muJoburg, Soweto. Ndinotenda nezvamunotipa paStudio 7 apa. Regai nditaurewo maonero angu pamusoro paPresident wedu, President Mnangagwa. Ndinoona kuti chavakangoita chavakarwisa pakutorera vamugabe chigaro, vanga vachirwisira ivo kuti vatungamire pakuuraya zviri pachena, sekuuraya kwavari kuita vanhu vana veZimbabwe. Tiri kuchema, tiri kuchemedzwa nemhandu iyi inonzi Mnangagwa. Regai vari muno muSouth Africa vakundikane shuwa vambaiti mugwagwagwa. Uyu ndiwo mugwagwagwa chaiwo, kwete Mnangarwa, nokuti tachema. Iyo zvino tiri mukati mesango, zvipoti nazvo zvokuita mabasa akanaka asati kwanisiri kumaitira kunzvimbo yokwedu. Tiri kumaitira muno munana South Africa kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, asi munyika medu zvichingorimo zvinhu zvese. Inyaya yekuti utungamiriri hwacho ndohusina kumira zvakanaka, mari dzacho hadzina kumira zvakanaka, varongodya ivavo vana Mnangagwa wavo ivavo. Saka zvakaoma, vana veZimbabwe zvanga zvichida kubatana tikwanise kurwisana nemhandu iyi. Nangagwagwa, tatenda hangu, ndiri muno muJoburg, Soweto. Matthew Nakaiso ndiro zita rokuberekwa naro.
Ndoda kupindirawo mukomawo vataura pachirongwa cheStudio 7 vachiti vanokurudzira nekudzingwa kuri kuita vanhu mumapurazi. Dino kumapurazi kwacho kwaidzingwa kuchiiswa varungu, zvainzisika kuti hazvinokurudziririka. Manje muchaona kuti kana papurazi pacho pakadzingwa munhu, pachaiswa mukuru wemasoja. Kana kuti pakadzingwa munhu, panoiswa mukuru wemapurisa. Saka development yacho yavarotaura mukomawo handisi kuiona, ende kurudziro yavo yakadhakwa. Because deno kwainzi kana kukabviswa kunoiswa murungu, manje zvenge zvakangofanana. Ndatenda zvangu vanoteerera Studio 7 nevanopakura.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7, ndinonzi Tafadzwa. Ndiri muno, ndiri muSouth Africa, pasi chaipo chaipo pedo nebhonja rekuNamibia kunonzi kuFreedom Door. Ndokwandinogara zvangu. Kungoshandawo zvishoma shoma izvozvo, zvimari zvishoma izvozvo zvinotirwadza, tinozvitumira kunyika kumusha kuZimbabwe, asi hazvishandi. Mazvinhu zvadhura kuZimbabwe. Tatitokumbira vegavhenmendi daiva sezvo vatishayirawo mabasa, ngavachitidzikisirawo mapuraizi ezvinhu, kwete kuti uku vari kutipisa kudumbu, uku vari kutipisa kumusana. Ndatenda hangu kusara zvakanaka. Ndokumbirawo mugopureya audio kangu paStudio 7. Tatenda.
Makadi vativinyo. Ini sekarang belum si tafadz kembali man. Tepat asal pegi apa? Ah, itu aku rasa orang gua jema ni jiran gua. Orang di jiran gua zina afikya mativi ose remuni. Orang aku siapa? Karena si afikya mangu mativi. Azinga afikju ajaran faham kita faham bis. Mai orang gua nanya kah, ya kamera ose. Orang gua jema gua nu kata zanika. Nika kana taitadza ndozaya kumana taitadza zvidika ine kune kutemu chema zvirango uko zvimpasi zvadai dai a
Hello Studio 7 pakadine vatiriri venyu kutaura nyaya kanaka chaizvo ikukura hunzi asi panyaya yenyu pane mashoko andivhiringa asi unzwisisa pamati mimi president vamunangagwa wakabvumira kuti zvitaurwe Sangka sisi rambis bayiri, lo pasna punya sunsi sisa, menurut kami cuman sahun di cekis rau. Kau zat itu zat ringga ni kalau sih nora rambis gua, dia ringga ni so aku bumi bapu dia aku ni so.
Pas way panopas studio seven, ini di netwa jangwa fumirai diri papi dori apo, pa adres vili. Ziri kutishunguru za zvinhu ziri kuitika muZimbabwe zvakanyanyisa zvisingaiti. Tiri kurwadziwa izvezvi zvimhuri dzedu dziri koko kumba uko kwatogara kuno tinogara toga hatina vakadzi vana vari kumusha chitarisai nguva yandinotora ndakagara kuno ndisina mhuri yangu ndo zvimwe zvacho zviri kutikuvadzisa isusu zvirwadzo zvizvarwa zveZimbabwe because tinogara nguva yakareba tisina kuona mhuri yedu zvichikonzerwa nehurumende iripo because iri kusunga zvunhu Chionai wana wa Zimbabwe tiri kutambudzika tiri kwakasiyana siyana zviri zvinhu zviri kutishungurudza kunyika dzetiri pacho kunoku pamwe pacho kunototyisa because kunenge kuchirowa vanhu musimu nenguva saka zvinhu zvinotirwadza zvisingaiti deno vavagona vapawo mukana kune avo vanodawo kuti vambozama kugadzirisa iyo nyika yedu yeZimbabwe ndapota hangu kuri kumusha ndinobva kwadhumisai muchipinge Atenda.
Ndadzoka zvakare vana mukoma jonga apo muri sei? Ndodango pindura zvangu mashoko amatema danda awa. Mashoko amatema danda hana zvaanoreva. Ndiwo kutonga nedemo kwacho kukurehwa ikoko. Kana vanhu vachidemonstrata zviri pamutemo zvakaipei. Kana vanhu vachiratidzira zviri pamutemo. Kuratidzira kureve kupidigura hurumende vanhu havana zvombo. Kana vari vashandi vane kodzero yekuratidzira muZimbabwe. Kwete zvokuvhundudzira vanhu ndokutonga nedemo kwacho kuri kurehwa ikoko. Nyika dzese vanhu vanongodemonstrate. Zvakanaka. Kana zvisina musindoko zvakaipei. Haiwa mashoko avo ekuvhundudzira ekutyidzira vanhu havana zvaanoreva. Mapurisa achibata futi kunani. Kana bata futi odi wouraya vanhu kazvano. Zvinova izvo zviri kuisa zvirango. Varoda kuwedzera futi kuti zvirango zviwedzere futi. I was not so reva zvanoro varikuona kuti zvakaoma vachema nezvirango zvani zvikauya nezvirango tinoda kutsvaga pachikukonzera kuti musoro utemeka ndozvo zvavanofanira kutsvaga ngavakondrole mamiriro akaita zvinhu kure kuda kugwa nevanhu vanongogara vakatsukisira ziso kuvanhu sei vasingatsukisiri ziso kune zveupfumi mamiriro akaita zvinhu ngavatarire mamiriro akaita zvinhu kwete zvavanoitaura zvisina zvina nemusoro Vana nyaya matemi danda. Dara zvokuchikidzira vanhu zvina basa.
Ayo anga vati vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Ndinoda kusimbisa kuti aya ange ari mashoko avatereri asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSouth Sudan ichabhadhara imwe kambani yekuAmerica mari inoita mamirioni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti $3.7 million kuti ivareverere nekuchenesa zita ravo kuna vaTrump nehurumende yavo uye kuti zvirango zvayakatemerwa zvibviswe. Kambani iyi inonzi Gainful Solutions inotungamirirwa nava Michael Ranberger avo vaimbove mumiririri weAmerica kuKenya. Vaimbove mutevedziri wegeta guru reAmerica vaRod Rosenstein nezuro vakaendesa tsamba yokurega basa kumutungamiriri wenyika vaDonald Trump. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Vanomiririra dunhu reMinnesota muparamende muWashington, amai Ilhan Omar, vanogara vachishorwa navaDonald Trump pamwe chete nevatsigiri vebato remaRepublicans pamusoro pezvavanotaura nezvavanoda kuti zviitwe nehurumende. Amai Omar vakazvarirwa kuSomalia muna 1981 vakauya kuAmerica semupoteri vaine makore gumi nemasere vakasarudzwa kuva mumiriri wedunhu reMinnesota gore rakapera. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti amai Omar vanovhundusa vezvamatongerwo enyika nekuti mwanana, munhukadzi, ndevechitendero chechiMoslem uye munhu mutema wekuAfrica. Dr. Dendere vanoti izvi hazvisi zvinhu zvinofadza vachena, naizvozvo tinoona kushorwa, kutukwa nekuchifidzirwa kwavari kuitwa navaTrump pachavo.
Ivanitwa Ilhan Omar ndiye representative vanobva kuMinnesota, vakamira ivo 5th Congressional District. Vakapinda muoffice muna 2019. Kuda vateereri venyu zvimwe zvavasingazivi asi zvandinoona zviri interesting pamusoro pavo ndechekuti ivo vakauya kuno vari murefugee kubva kuSomalia muna 2000. Vane makore 19 tirititi. Sekeko zvinova vane 37 years. Ndivo vamwe vechikadzi vadiki-diki vakamiririra nzvimbo dzakasiyana-siyana muhurumende yeAmerica.
Chii chamungatitaurira pamusoro pebasa ravo semumiriri wevanhu wekuMinnesota?
Ndinoona sekuti ivo vakaelektwa nekuti dunhu ravagere rakawandawo chaizvo vanhu vanobva kuSomalia, mabusinessmen nemaregular people vazhinji vacho vakauya vari maimmigrants. Ivo kuelektwa kwavo vakanga vachitaurawo zvekuti vanhu vari maMuslim kazhinji kubva 9/11 vakanga vachifila kunge vasingabhilonge community yemaAmericans kuve vaida kuratidzawo kuti vaMuslims anee zvakawanda zvavanogona kucontributa, vachiti ivo decision yavo yekuti varane yakanyanyisa kumotivatewa neimmigrant ban yakanga ichitageta vanhu vechitenderano chechiMuslim. Asi zvimwe zvinhuwo zvavakamirira living wage, vanotiwo vanhu vanofanirwa kana munhu achishanda muno muAmerica anofanira kutambira mari inoita kuti mhuri yake igone kuzvichengetedza. Vanosapota ivowo health care, transformed health care, vachipushawo zvisvo kuti vana vari kuchikoro vakatora zvikwereti vawane kuregererwa zvikwereti zvavo, pamwe chete nedhaka protection yevana vakauya kuno vari vadiki maimmigrants, asi vanonziva havana mapepa. Asi mumazuva apfuura yavanyanyisa kupinda munhau nemacomments evamwe vari kuona kunge vanga vachiita macomments ari antisemitic, zvichireva izvo macomments ekuti mumwe munhu anogona kutora sekuti munhu uyu haasi kufarira vanhu vari majews.
Zvavanotaura zvakafanana nezvaimbotaurwa navamwe. Chii chinoita kuti Representative Omar vagare vachitaurwa kudai?
Ndinoona sekunge vanhu vari kunyanyisa kuvatageta vanhu vanoshora vanhukadzi, kunyanya kana munhukadzi wacho asiri murungu. Asi ndinoona kunge inyaya yokuti munhukadzi ari wechitendero chechiMuslim obva aita zvekare munhu mutema, obva aita munhu mudiki. Ndinoona sekunge vaya vanonyanyisa kupokana navo ndipo pavanobvira. Asi ndinoona kunge vanozonyanyisa kunyanyirwa nenhau yekuti munhu mutema ari munhukadzi.
Chii chingadzidzwe nevamwe vanhukadzi kubva kuna Representative Omar?
Ndinoona sekunge vanhukadzi, inini chakanyanyisa kundishamisa izera ravo, kuti muno kazi mtema asati asvika 40 years anowanikwa chi campaigner. I think zvinhu zvinondimotivator mukutaura kuno kuvato introducer more than ndandichiverenga more than 80 bills dzavaitawo co-sponsor staravo riripo pamabhills iwayo kubva vachipinda muparliament. Saka vanhu vechidiki vakajoina mapati avanootiwo iri very close to zvinhu zvandinovhaliwa nyange isingazoite perfect zvinogona kuvabatsira kuti vapinde muparliamendi kana kuti mungave mucongress.
Dr Chipodendere vari parunare neStudio 7. Zvafamba sei zvenai chipo hatisi tose Bundu Boys sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Michina yokurapa chirwere chegomarara kuzvipatara zveparenyato ane mpilo inonzi haisi kushanda. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti urongwa huchangoziviswa negurukota rezvemari pamusoro penyaya yemutengo yezvinhu hunokanganisa mafambiro enyaya dzezveupfumi. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti moswera zvakanaka.